Mutambi wechidzimai anotungamira Zimbabwe Female Arts Practitioners Platform, sangano runoro rakodzero dzevatambi vechidzimai, Muzvare Angeline Dimingo, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinoramba richikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume mune zvemitambo, kunyangwe madzimai ave kukwanisawo kuwana mikana yekutungamira zvirongwa zvemitambo zvaimbowanzoitwa nevanhurume.
Vavariro yedu ndeyekuti madzimai vawaniswe mikana yakaenzana nevanhurume muarts industry. Tichitarisa mufilm industry, tinotenda kuti pane madevelopments avapo. Madzimai mazhinji vavakukwanisa kuva madirector, vavakupindawo semaproducers.
Asi murongo wemabasa musangano reZimbabwe International Film Festival Trust vakuda kwache bwititi, vanoti kuburukidza nekurudziro yekuenzaniswa kwemikana munyaya dzezvemitambo, zvinofadza kuti mabasa mazhinji aimbozivikanwa achiitwa nevanhurume sekubikwa kwemitambo nekupepetwa ave kuitwawo nemadzimai.
We have seen a number of vakadzi vachitora ma leading positions, producer, co-director, kuita camera. So I can safely say vakadzi vari kutora ma leading positions.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano reMen for Equality vachaka ruzvidzo, vanoti madzimai anoita zvemitambo anosanganawo nemhirizhonga dzakasiyana siyana, asi havakwanisi kumhangara nekuda kwekuti vanenge vachityishidzirwa pamwe nekushayiswa mikana nevanhurume sezvo vari ivo vakawanda vanotungamira zvirongwa muchikamu chezvemitambo.
Kubva makare kare vanhurume ndo vainge vachipiwa mukana kana kuti chiremerera kana chidano chepamusoro kudarika madzimai. Iyo itori nhau yekutanga. Nhau yechipiri ndeyekuti nekuda kwemabasa avo aya, vamwe vanhurume vanoona sekunge madzimai aya anenge achizvishambadza sevanhu vaya vanotengesa miviri yavo. Izvo kwete, hapana kuzvishambadza, asi kuti ndizvo zvipfeko zvebasa. Hapana munhu paanga ashande mubucha akapfeka zvipfeko zvemunhu anotuhwina.
Mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare Ekenia Chifamba vanoti kurudziro yavo ndeyekuti vanoita zvemitambo vagare vachibika mitambo inokurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume pamwe nekurwisa mhirizhonga yemudzimba.
Tinofanira zvakare kuita hurukuro dzinoita kuti tisambunyikidze madzimai nevasikana tisingasiyewo vagadziri vemitemo. Saka mitambo iyi inobatsira zvakanyanya nekuti veruzhinji vanomhanyirako vachida kunotamba, vachida kunofara, vachida kunoona, asi pamwe chetepo vanenge vari kukurudzirwa kutsiurwa nekuoneswa.
Asi vanongora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti zvakakosha kuti mitambo yakawanda itarise nyaya dzemhirizhonga yemudzimba. Vanotiwo vane chivimbo chekuti waro wakaparurwa mwedzi wapera neNational Arts Council of Zimbabwe weNational Film Strategy uchabatsira zvikuru mukugadzirwa kwemitambo iyi senzira yekubatsira kurwisa mhirizhonga yemudzimba. Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti vari kufara zvikuru kuti hurumende iri kusimudzira mabasa ezvemitambo. Izvo zvichaita kuti pagadzirwe mitambo yakawanda inokurudzira budiriro yenyika, vakati munhu wese anofanirwa kuwaniswa mikana pasina rusarura.
Tiri kufara chaizvo nekuti mutungamiriri wenyika nehurumende yedu yeZimbabwe yatsigira mabasa ari kuitwa maartists aya kana kuti mafilmmakers vari kugadzira iwo mabasa epachivhitivhiti.
Kucherechedzwa kwe 16 Days of Activism Against Gender Violence kwakaparurwa muna 1991 pagungano rekutanga reWomen's Global Leadership Institute nesangano reCenter for Women's Global Leadership paRutgers University mudunhu reNew Jersey kuAmerica.
Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.